Hongu vaberekei vemukomana uyu akapfura mwe vana vakatungirwa kuti vaende kujere kwemakore anokwana 10. Yeah, zvichienderana nokuuraya kwakaita mwana wavo vamwe vana kuchikoro kwaaienda. Mwana uyu wakaonekwa ane pfuti yaakauya nayo kuchikoro iri mubhegi. Ende uyezve dare rakaona kuti vabereki vakatadza kusekiwa pfuti iyo yakazoonekwa ichitorwa nemwana uyu achienda naye kuchikoro. Mapepa ekukota anotaura zvekare kuti zvinoita sekunge vabereki vanga vatenga pfuti mwana uyu anga neaccess kwairi. Sekuonekwa uko kwaita tingati yavanoti imwe incident yamai yavakaenda nemwana wavo kuma gun range vachinopractisa kupfuura. Izvo zvakaonekwa sedare sekunge zvinhu zvanga zvisina kuringana, ende uyezve izvo zvakazoitisa kuti mwana uyu azokwanisawo kutora pfuti achienda nayo kuchikoro.
Vabereki vomukomana uyu vaiziva here kuti mwana wavo aironga kuuraya vamwe vake kuchikoro?
Zvakabuda mudare zvinotaridza kuti vabereki vakadedzwa kuchikoro uwo musi wazopfurwa vamwe vana vachinzi mwana wavo anga adrawa zvinyorwa mubhuku rake zvaitaridza kuti ari kushushikana, ende uye se zvaitaridza kuti anga achakwanisa kuva achiitawo atingati ma-acts of violence zvichionekwawo nekudrawa kwanga kaita. Ende vabereki vakadedzwa kudaro vakaonekwawo kuti mubhuku make manganga mune zvinyorwa zvekare atingati madrawing epfuti achitaurawo zvekare kuti upenyu hwake hauna kukosha zvakadaro zvakadaro. Izvo zvakanzi nedare zvaifawo kuzvichiitawo kuti vabereki vave vaifanirwa kuva achitorawo mwana wavo vachienda naye kumba zvichitadza kuti mwana wavo aida kubatsirwa. Kutadza kwakaita vabereki kubatsira mwana wavo ndo zvimwewo zvakatarizwa nedare kuti dai vanga vari vabereki vari responsible dai vakatora mwana wavo vakamubatsira, ende uyezve dai vakazivawo zvekare kuti mwana wavo aive akatakurawo kana jombo kana pfuti mubhegi. Iyo pfutiwo zvekare yakazoonekwa kuti kumba yanga isina pakuchengetedza pakanaka. Saka tichitarisawo izvi nezvimwewo zvakatasadare ndo zvakabva zvazoitisa kuti vabereki pachirungu vanzi vanga vari criminally liable zvekare kuita senge ndiwo vakabatsira vakaita aid and abet tingati kuurawa kwakazoitwa vamwe vana nemwana wavo.
Vamasiye, mutongo uyu pane zvauri kuratidza vamwe vabereki here pamusoro penyaya yevana vanoshandisa pfuti kuuraya vanhu muzvikoro kana kune dzimwe nzvimbo?
Hongu, mutongo uyu unova uri mutongo watingati pachirungu mujurisprudence dzemutemo muAmerica wakaumunyuwani, nekuti hatisati tamboona vabereki vachibatwa nemhosva yevana especially mwana ati kurei anotaridza kuti anga ava nemakore anopfuura 15 and zvotaridza kuti anga ari criminally pachirungu liable as an individual pachake. Pata apa zvinotaridza kuti dare nemaprosecutor uyezve nejuri zvakava vakabva vazoenderera mberi vachitaura kuti aiwa idzi nyaya dzokupfurwa kwevana muzvikoro kunenge kwanyanya, ende uyezve zvinoita senge kuti vana vari kuwana access kuzvinhu zvakaita sepfuti. And the only way sezvatakaona apa ikwanisa kuve yakawana access was through kumba kwavo. Saka izvi zvinotaura kuti vabereki vavewo on the lookout for atingati masigns kuvanhu vavo yezvinhu zvakadaro, zvokuti kana zvinhu zvinoenderana nekuti zvinova zvinjodzi kune vamwana kuchikoro, vabereki vanofanira kuva vachitorawo matanho ekuona kuti mwana wavo awana rubatsiro nokuwanawo kana kuti professional help vakumakansela. Saka zvinhu zvinoiti pamutemo atingati zvinoita kuti zviite deterrent pachirungu, kuti zvinova zvinoitsa kuti vamwe vabereki vave vachiisawo atingati ma safeguards ekuti zvinhu zvakadai so services zvionekwa zvichienderera mberi nekuda kwokuti ivo vari kutadza kuchengetedzawo zvekare mwana wavo.
Munoona sekuti mutongo uyu uchakurudzira kuti mamwe matunhu muno muAmerica apomere mhosva kuvabereki sezvaitwa nedare rekuMichigan iri?
Uyu mutongo uyu nenyaya dzegun violence especially muzvikoro mudona sekuti unogona kuve uchizoparanzira zvekare kune mamwe ma states. Tinozva kuti nyaya dzegun violence izi nguva yata kusvika iyo yesama zvinoita senge zvinova zvichiwedzera. Saka kana pano vaberekiwo vanenge vachigara nepfuti kudzimba dzavo kana kutivo vasingatarisiwo kuti mwana wavo ari kumbova akaita sei zvinhu zvinovavo zvichiita yatingati zvichikosesa zvekare yatingati isvetataura deterrent kuvabereki. Endi uyezve zvichaisa kuti zvekare mumastates mune mumatunhu avewo zvekare achikurudzirawo kuti dare parinotonga vana especially vechidika vavewo vachitarisawo zvekare kuti ivo vana vacho vari kumbogarawo zvakadii. And uyezvewo environment iri kugara vana inoita kuti vave neaccess here kune zvombo izvozvo zvinokwadza zvinoisa kuti vazova vachikwadzawo zvekare vamwe vana muzvikoro. Saka ndikuona sekuti izvi zvatangwa nematare ari kuMichigan zvichava zvichiparadzirawo zvekare kune mamastates. And sezvandataura i jurisprudence kana mutemo munyowani wataona uchiva uchienda but uchigadzwa but ndikuona sekuti zvinhu zvichava zvichikurudzirwa zvekare. But tichazvo zvekare kuti ii criminal case inyaya yokuti vabereki vane right yavo yokuapila because tikuona kuti pane zvimwe zvaitaurwa mudare imomo nemadefense councils evabereki anotadza kuti ivo vanga neright yokuva family and so forth. Zvokuti kuda maybe zvakazoendawo kumatare ari kumusoro uko panokwanisawo kuvachizo iso imwe judgment inenge isiri iyi yataona iyi kana kuti inenge iri lesa kana kuti inoramba iripo but izvinhu zvachangoona kuti zvichaenda nokupi kuchena mberi.
Pari zvino vamasiye kune kumwe muno muAmerica here kwamboshandiswa mutemo uyu?
Uyu mutemo uyu munyowani and uyezve mutemo uri kuisa yatingati criminal liability kune vabereki. Ndi uyezve zvunhu zvokuti bereki vachave vachionawo nyaya yepfuti in a different light because tinozva kuti muno muAmerica nyaya yepfuti inyaya iri mubumbiro romutemo. Saka kana iri mubumbiro romutemo ikudaro zvinoreva kuti pafa kukuva pane ma safeguards zvekare kuti kana munhu ane pfuti yaanaye kumba vana izera ripi ravanokwanisa kuwana access kune pfuti dzakadaro. And uyezve nyaya dzekuzvikoroko ndona sekuti zvinhu zvichava zvichibatsirwa zvekare yatingati vanhu like ma teacher kana kuti even ma ma superintendents on how to deal with ma issues akadai so when faced ne mwana anenge achiuya nezvombo. And tichitasawo zvekare kuti maitikira akaita nyaya iyi zvinotadzawo zvekare kuti nangu ivo vekuchikoro havana kuva vachitorawo zvekare nyaya iyi zviri serious kuti dai vakatora iyi zviri serious kuda maybe daiwo zvinhu zvisina kuitika izvo but havangavo varivo vari kublamewo panyaya iyi nokuti havazirivo vane mwana akauya nepfuti kuchikoro. Saka zvinhu zvokuti tikuonawo the discussion around nyaya dzepfuti muAmerica dzichava zvichava zvichichinja ende uyezve zvinoita senge zvichaita progress yokuti pave nema securities nema measures yokuti zvinhu zvakadai so zvichava zvichiitika mberi.